mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechitatu 16 zvita 2020 makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi ini ndini Tanonoka Hwande ndiri muwashington dc ndichiti ezvino zviri muchirongwa chanhasi vanhu vafa nechirwere checovid-19 muzimbabwe vave mazana matatu negumi 310 sachigaro vemdct vadouglas munzora vanoramba mashoko ekuti vakatora mari yebato iri zvisiri pamutemo iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muwashington dc bazi rezveutano rinoti vanhu vafa nechirwere checovid-19 muzimbabwe vave mazana matatu negumi 310 zvichitevera kufa kweumwe munhu muharare nezuro vanhu zana nemakumi matanhatu nevana 164 vakabatwa nechirwere ichi muzimbabwe nezuro uye vose vakabata chirwere ichi muzimbabwe muharare ndimo mune vanhu vakawandisa vafa nechirwere ichi vanoita zana nemakumi mana nevaviri 142 bulawayo ndiyo inotevera nevanhu makumi masere nevashanu 85 vafa nechirwere ichi ichiteverwavo nemanikaland ine vanhu makumi matatu 30 vakafa nechirwere ichi vanhu vabatwa nechirwere checovid-19 muzimbabwe vave zviuru gumi nechimwe zvine mazana mashanu nemakumi maviri nevaviri 11,522 vapora munyika vanoita zviuru zvipfumbamwe zvine mazana mashanu ane makumi mapfumbamwe nevapfumbamwe 9,599 zvinhu hazvina kumira zvakanaka mubato remdct riri kufanotungamirwa namuzvare tokozani kupe sezvo pave nebopoto pakati pevari kukwikwidza musarudzo idzi dziri kutarisirwa kuitwa nemusi wemugovera nezuro mutauriri webato iri vakalipani pugeni vakaudza studio 7 kuti vari kuferefeta munyori mukuru webato iri vadouglas munzora avo vari kupomerwa mhosva yekusafambisa zvakanaka mari inosvika zviuru mazana matatu zvemadhora asi vamunzora avo vari kuramba nyaya iyi vanoti havo mapurisa avabvumidza kuita kongiresi yavo muharare kunyange vachiri kuda kupiwa mvumo nebazi rezveutano sezvo nezuro takanzwa kubva kuna vapugeni nhasi blessing zulu westudio 7 azokwanisa kubata vamunzora kuti tinzwewo divi ravo panyaya yavari kupomerwa
zviri kungotaurwa izvi inyaya dzekungosvibisana chete nokuti taakuenda paelection vanhu vari kutumwa nemamwe macandidates aona kuti havana vanhu patiri kuenda pasarudzo dzapresident idzi saka inyaya yekuda kungosvibisana chete inyaya yekuda kungokanganisirana mazita
asi kava munzora vari kuti vane humbo wekuti makatora mari kubva kuhomwe yebato muchishandisa musina kusuma vamwe
hapana mari yakatorwa kumdc hapana mari iri missing kumdc hakuna mari yakabiwa kumdc idzi dzese inhema ndokusaka National Standing Committee isina zvayakaita panyaya yacho nokuti yakaona kuti hapana mari yanga yabiwa
asi koidzo mari dzinombobudawo sei momwe yebato renyu vamonzora zvinofamba sei
isu seMDC zvatinoita ndezvokuti kana tichinge tawana munhawirwa nedambudziko tinowanzobatsira vanhu ivavo kana paine zvinoda kubhadharwa tinowanzobhadhara zvinhu izvozvo ini pachangu sa secretary general andikwanise kutora mari mu account ye party zvisina vamwe vangu hazvise zvakaitika izvozvo ndagara ndiri secretary general kubva vatsangira vangu ripo kusvika nhasi saka ii inyaya yekusvibisana kwevanhu vashaiwa kuti voita sei nokuti havana support yakati kwesere ndakataura nezuro kuti kana paine uyo anoti pakabiwa mari ngaaratidze humboo hwacho hudiki diki hawo
asika pane vamwe vatsigiri vebato renyu nezuro vakataura nevatore venhau vachiti vatomhangara nyaya yekumapurisa uye vane humboo
bhanzi pane mukomana anonzi chiso hatitombomuzivi munhu iyeye haasitombori mumastructures medu vanhu veg40 vanoda kukanganisa sarudzo dzemdc taakuenda kusarudzo dzekunosarudza achatsiwa vatsvangirai saka izvi zvinongoitirwa kusvibisa vamwe kuti vamwe vasavhoterwa
mune rutsigiro rwevanhu here mubato
ndinotenda mayuthi ese nyika yese abuda achinditsigira ndinotenda vanhu vekumatebeland south midland south kwandandiri for the past 2 days nesupport yavandipa uyezve ndotenda neruzhinji rwezimbabwe nesupport yavari kundipa ini handina kumbobvira ndaita zvinhu zvakadaro nokuti ndinoziva mutemo iyi inyaya yokusvibisana chete
Munyori mukuru webato reMDCT vaDouglas Monzora vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7 zvichakadaro nhasi dare reHigh Court rinotarisirwa kupa mutongo waro panyaya yakakwidzwa kudare nevaive murongi webasa webato reMDCT vaAbednego Bebe avo vanoda kuti kudzingwa mubato kwavo kusendekwe parutivi uye kuti Congress yebato iri imbomiswa kusvika nyaya iyi yagadziriswa vabebe vakaendesa muzvare kupe nevamwe kumatare vachipikisa kudzingwa kwavakaitwa mushure mekunge vati muzvare kupe navamonzora vainge vasiri kufambisa mari zvakanaka tabata vabebe kuti tunzve pfungwa netarisiro yavo
chakakosha ndechekuti MDC iDemocratic Party ende chakakosha ndechekuti MDC inofanira kurespecta mutemo wa constitution yayo zvakaitika ndezvekuti vana kupe vakafunga zvokundisuspenda vasina kutevedzera mutemo vakazoona kuti havana kutevedzera mutemo vakamhanyira kuti vanyore tsamba yekuti vandidzinga vasina kutevedzera mutemo zvakare so ndazoenda kukoti kuti koti inozviisa pachena kuti aiwaka ndofanira kuti ndidzosere nekuti haungandidzinge nekuti ndada kuita president kana kuti vanhu vati ngandiite president azvidzaro chechipiri ndechekuti ke akaita appeal ku Supreme Court yanga iri MDC yanga ichitungamirwa naChamisa iyezve nakomi changa ri chairman wacho ndivo vakaita appeal ku Supreme Court sezvo vakaita appeal ku Supreme Court so vanofanirwa kuti they are also bound by the Supreme Court ruling yacho iyoyo but vanakupe kuti vati iwo alliance haisi bound by the Supreme Court inema zakakura idzo because haungati it's not bound iyo iri iyo akaendesa appeal ku Supreme Court so saka hapana zvekuti MDC alliance particularly ma 2014 structures kufanira kuenda ku Congress
kana makatarisa zvakataurwa ne Supreme Court munozvinzwisisa sei munozviona sei
Supreme Court haina kuti iri kuconfirm faction yakupe kuti ndiyo yakuita ya MDC asi yakati ma structures ese a 2014 ngaiende ku Congress anochuza mutungamiri chechipiri hazvigone kuti undidzinge nekuti ndada kuita president ndakavarova kuvulawayo sezvo ndavarova vakaza vafunga kuti tikaregerera mukomana uyu ndatopera nekutiwo dai takaenda kumanominations kumaprovinces ese I can tell you ndaiva rova maprovinces ese chokuenda kucongress kwavo sisina nebasa rekuenda kucongress because ndendavarova and vakaadvisewa ze nezanu manje kuti aiwaka chimisai mukomana uyu nekuti mukaragira kumisa mese munodyiwa so that's why vachichikora mutemo vachichikora constitution yavo kuti vandidzinge mubati ndazoenda kucourt kutindono gaziru saizozo. And ndino uwimbo na kuti koti ichandipa kutindi inde ufu tindono kondesa. And ndigano kondesa ndova roa and nchava roa zo kuti vese bacha fenda.
Zuwa re kongresi zarawa kuzikanwa imi mchaenda ere uye kana maenda mchanosuka modini.
Zuwa tiri kutawara nazo ndezwe koti application. Atinga taure ne kongresi koti isatia paruli. Congress koti inogona kupa ruling yekuti tisaende ku Congress kana kuti toenda ku Congress neniwo futi ndo participate ku Congress kana kuti yoti aiwa bebe iwo haufanda ku participate ku Congress kana kukabuda minduro ku koti kwa kana kuti kukabuda judgment judgment ndiyo ichapa direction kuti zvichamira sei pa Congress
vaive munyori anoona nezvekufambiswa kwemubasa mubato re MDCT va Abednego Bebe vari parunare kuHarare neStudio 7. Pataenda pamepo, mukuru anoona nezvekufambiswa kwemashoko muZANU PF, vatafadzwa mugwadi, vange vasati vapindura mibvunzo yatavatumira. Bazi rezveutano rinoti kunyangwe hazvo wandu hwevanhu vari kubatwa nezvirwere zvepabonde hwadzikira nezvikamu makumi matanhatu nezvina kubva muzana mukati memakore gumi nemashanu apfuura. Zvirwere izvi zvichakawanda munyika uye zviri kunyatsobata vanhu vane makore makumi maviri nemashanu kusvika pamakore makumi mana nemapfumbamwe. Godwin Mangoja anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pamusoro pemamiriro akaita zvirwere zvepabonde nerurindi munyika pamwe nezviri kukonzera zvirwere izvi, kukomiti yeparamende inoona nezveutano mutevedzeri wegurukota rinoona nezveutano Dr. John Mangwiro vati munyika mune zvirwere zvepabonde zvakawanda zvakaita segonoria nesyphilis neHIV. Vatiwo huwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere cherurindi rwakadzikira zvichitevera kudzikira kubatwa kuri kuitwa vanhu neutachiwana hweHIV AIDS. Mukuru anoona nezvezvirwere zvepabonde mubazi iri Dr. Tsitsi Apollo vati huwandu hwevanhu vari kubatwa nezvirwere izvi hwakawandira kumatunhu eMidlands neMashonaland West. Vati mumatunhu aya zvirwere izvi zvakawandira munzvimbo dzinoitwa zvekuchera goridhe uko kune vanhu vakawanda.
So what we have seen is in areas where there are small scale mining activities with artisanal miners, these are the same areas that have got high numbers of STI cases and HIV cases as well.
Zvatakaona ndezvekuti kune maartisanal miners ndiko kwakazara masexual transmitted infections neHIV. Ndiko kunoendwa nevanotengesa bonde uye nekuda kwekuoma kwakaita upenyu. Havashandise makondomu kana kuzvichengetedza pabonde.
Dr. Apollo vati umbowo hunoratidza kuti munhu mumwe chete pavanhu vashanu anenge aine chirwere chepabonde anenge aine utachiwana hweHIV AIDS. Vatiwo zvakaonekwa kuti pavanhu gumi vanobatwa nezvirwere zvepabonde mumwe chete anenge akambobatwa nechirwere ichi. Vati nekuda kwaizvozvo vari kuita zvirongwa zvekuona kuti vanhu vanogara munzvimbo dzinobatwa vanhu vakawanda nechirwere ichi vaongororwa kuti havana zvirwere izvi here, kuvakurudzira kushandisa makondomu pamwe nekushandisa nzira dzepabonde dzisingaparadzire zvirwere. Vazhinji vari kubatwa nezvirwere zvepabonde vachairi vemotokari hombe kana kuti magonyet, vanorarama nekutengesa bonde, varume vanorara nevamwe varume, pamwe nevanofamba munzvimbo dzinocherwa goridhe nezvimwe kana kuti maartisanal miners. Dr. Apollo vati pakaita dambudziko pakuendesa makondomu munzvimbo zhinji munyika muna 2018, 2019 pamwe negore rino, izvo zvakaitawo kuti vakawanda vabatwe nezvirwere zvepabonde. Bazi ravo rine urongwa hukura pazvirwere zvakaita sesyphilis pamwe nekuti vana vasatapurirwe utachiwana hweHIV nana amai vavo. Vatiwo munhu wega wega anenge aine chirwere chepabonde akaenda kuchipatara kana kukirinika anobva aongororwa kuti haana utachiwana hweHIV here.
We also have surveillance for STI surveillance where we regularly.
Pane zvakawanda zvatinoita zvakaita sekuongorora kuti nzira nemishonga yatinoshandisa kurapa masexual transmitted infections zvinoshanda here, pamwe nekunyora vese vanenge vaenda kunorapwa masexual transmitted infections kuti tizive kuti vanhu vangani vanorwara nezvirwere izvi.
Asi vati pari zvino nyika ina mishonga yakakwana yekurapa maSTIs uye zvakakosha kuti paramende ione kuti vapiwa mari inokwana kutenga mishonga iyi. Munyora anoona nezveutano mubato guru rinopikisa MDC Alliance, Dr. Henry Madzorera, vaudza Studio 7 kuti zvakakosha kuti hurumende ikoshese nyaya dzezveutano pamwe nekugadzira upfumi kuti vanhu vawane mabasa vasaswera vachikorokoza.
Zviri kunyaya kuwanzirwa nenyaya yekuti izvo vanhu havana zvokuita. Vanhu vari kuenda vachitsvaga mabasa kwakaita sekunokorokoza vachigara kwa vanenge vangoungana vasina mhuri dzavo, vanhu vari kuseparetwa. Nyangwe yehurumende yacho pachayo haisi kuunganidza amai nababa pamwe chete. Unoona mukadzi ari kuzvishava nemurume ari kukadoma. Kuti vaisei pamwe chete maticha vese, hurumende haisi kuda kutevedzera izvozvo.
Vatiwo mishonga inofanira kuwanikwa muzvipatara kuti vanenge vaine zvirwere varapwe. Dr. Mangwiro vati pane imwe mishonga yave kutadza kurapa maSTIs uye vave kuongorora mishonga iyi kuti vaone kuti inokodzera kuti varambe vachiishandisa here. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Chombotarisa zviri mumapepanhau anhasi. Kuroniko rinoti umwe mwana wechikoro wepa National University of Science and Technology, Gembi Nkosi Sishoma, akapondwa nevanhu vatatu vakange vamuudza kuti vanoda kuti aendese mbatya nemidziyo yavo kuSelos. Vatatu ava, avo vasati vabatwa, vakafushira Gembi Nkosi muguva risina kumbodzika. Motikari yaicharwa naGembi Nkosi haisati yawanikwa. Mukroniko mekare, chipatara chempilo chinoti uwandu hwevanhu vane chirwere cheCovid-19 vari kutambirwa pachipatara ichi huri kuramba huchikwira. Chipatara ichi chinoti vamwe varwere vanoshaya vakamirira kurapwa. Zimlife.com rinoti hurumende yakatarisa Judge Hepers Joe kuve umwe wemajaji masere eInternational Tribunal for the Law of the Sea, nekuti vanonzi vakatadzisa kuchinjwa kwemadhora ekuAmerica evanhu akange ari mumabhanga kuti ave maRTGS sezvakange zvataurwa negurukota rinoona nezvemari vamutori Ncube. Zvichakadaro, Newsday rinoti Judge Happiness Joe vaisa parutivi mutongo wamajistrate Ngoni Nduna vakange vatonga kuti amai Beatrice Mutetwa vasave gweta rinomirira mutori wenhau Hopewell Chingono. Yave nguva yenyu vatereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Makadi pa Studio 7 tiri kuno kuchivhu. Toda ngokomenda umaira nezviri kuitika panana munzura. Zvakubuda pachena kuti mwana wembwa asumiri musi mumwe chete. Takuvaona ana munzura vaya zvakuvabata pavaita kunge ndivo vemutemo. Gaitione kunowira tsungo nedu.
Makadi zvenyu vana veZimbabwe. Kuno tinofara. Ndoda kukwazisa vateereri paStudio 7. Mashoko angu nhasi akamira akadaiso. Ko vamunangagwa, ko mangodika kutumira kavakomana vechidika ava, mauto edu echidika. Ko havasati vamboigwa zvehondo. Vatumireka paMozambique vanonyaradza hondo. Vanzwa nekurova vanhu pamastreetu. Havazivi kunonzi kurwa hondo kuita sei. Vatumireka pano paMozambique pamakainda imi muchinoona zvaiitika ikoko. Vatumireka vakomana ipopo vanonyaradza musindo uyu oro noizi iyoyo. Vanodziridza chaizvo chaizvo kuvapanduki vava. Radzadza nekuti vaswere vachiita zvokumanyisana nemavhenda vachipfuura vanhu mustriti munyika medu vasina kana mhosva. Vatumirei paMozambique, tatenda.
Chaiwana Ngwarati, tokoza rikupe takakuudza. Siyana nekuita kuzaru PF kwaunoita uku. Kuti kwati kwati nezaru PF, zvaiwana Ngwarati. Ramba wakadzvanya nero. Ramba wakadzvanya pfula wayo. Ya, ramba maka janya bulawayo, msambo mpinda choko zani kupe. Ramba maka janya, munuwe zani, sasunu urangwena. Saka muna atikupe urumunuwe zani, onda kuchitengeza kuzani. Ya, Nero, uri baba yo. Urichi baba, salute you, neuzo nchamisa. We salute you, chamisa. Mwari nga pindire. Mwari ite akuda kwenye mpinze Nero pachigaro. Choku nama tirasiku nesikati chamisa. Sato tanga uko. Sato pera, ndo kupera kwasu uko. Akuchina kwasu, nyo inga tayamu buza kupi. Kuperega kuchikwati kwati nizanu PF weduwe. Yati tambudza, yati shunguruza, tribulano kodze zvironda. Tinoshandiswa samadhongi kuno ku South Africa. Iwe ndo paunoti kwati kwati nezano. Hauchadi kuti tiwane change. Toda change isu.
Pamzoroi, Studio 7. Ini ndinoita George Swanda, ndiri paGwanda. Warume, regai kunyambo mimi kuramba mbiti nyangadza mani. That is not an issue kuti munangabva aenda kunoita meeting yokumisa hondo kuMozambique zvichazodai aiwa siyanai nazvo izvi ku handi tichirumbotonga here vakumbana murikuti disturb varume regai timbotonga zvedisi vanoedza nuPF hatina problem izvi. Vanhu vanotochema totongovanzwa kuna naEurope ikoko vachitobva kuZimbabwe, South Africa, Botswana, tiri kutiza nhamo yetopona Munangagwa. Haiwe, vamwe vacho kana kutombogara vamboona vamba havana kugara vambosangana naye Munangagwa wacho. Saka nhamo yemuri kuti muri kupiwana Munangagwa ndeye. Vakangoda vakwe zvekunogara kunze kwenyika, gara kaikoko, hatina problems. Zvekorona zvomuri kutaura izvo vamungakombeya mafira vanoita vanhu ikoko kuEurope nemafira vanoita Zimbabwe totofa zviri nani ka nayi vakumana kutaidza kuti Munangagwa anogona pamberi mberi nacomrade Idi Munangagwa
Masira sei pastudio 7. Inini kune message kuna Mr. Big Nico Bebe kuti chokwadi chinongoripo ndechekuti MGCT iyo inana kuperana Monzura chinongoriwo chiproject ndezvanupf. This is the reason why mchiona vakamuita flash out because chinjiripo ndechekuti that party inovamo kuramba ichifidiwa nemunhu anoteerera zvanupf because chinjiripo ndechekuti MGCT is a puppet opposition. Yakafumiwa for the purpose ekuti itry kuikena MDC alliance. Saka zvese zveconstitutionalism this and that is avari kutaura izvi zvavanenge vachizvitiwo ndo vanoteedzera mutemo wanakupa. Inongoriwo nzira yevekungovharavharawo vanhu iconstitutionalism iri pamuromo but ivo chokwadi chavanotoziva kwavakananga nemuchimisangano chavo ichi chakananga kupi. The reason why we want to see pane a very very few people are who decide kuti pati nofangonanga kupi vamwe vese havanoburiswa vakaitora kuti mayuthi paakambodhimanda kuti inini ngatisanganei panzvimbo imwe chete vana Monzo havana kuzviteerera actually vakatozviita flash out vakazviita fish them out from razitel kuzi ivo vari kushanda nemisheni yezanupf. Zvandiri kuziva zvainoda kuita navo saka ndo zvavanoshanda vachiteerera izvozvo.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Kubva zvaitwa sarudzo dzemutungamiri weAmerica masvondo matanhatu apfuura, mukuru webato reRepublican Party muparamende yeAmerica vaMitch McConnell vakabvuma nezuro kuti vaJoe Biden ndivo vakakunda musarudzo. Asi mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vachiri kuramba kubvuma kuti vakakundwa musarudzo iyi. Nezuro, magweta avaTrump vakaendesa chimwe zvechichemo kumatare edzimhosva, kunyange hazvo pasina mhosva imwe chete yakambobudirira pamhosva dzinopfuura makumi mashanu dzavakaendesa kumatare. nezuro kwekare va Biden vakananga kudunhu reGeorgia kunobatsira vamwe vaviri vebato reDemocratic Party vanoda kupinda muparamende. Tabata vanoongorora zvematongero enyika Dr. Roderick Machekano kuti tinzwe zvavakaona.
Va Biden vasarudzwa ne electoral college nezuro which was kuzadzikisa zvido zvevanhu zvanga zvaitwa nevanhu voti dzakaitwa nevanhu zvatati tichingotarisira kuti ndizvo zvichaitika. Electoral college inova ndiyo inozo ine mubumbiro remutemo weamerica ndiyo inosarudza achava mutungamiriri wenyika. Electoral college yakabva yavhotera vaBiden, saka tingati vaBiden vaita landslide victory maererano nebumbirano remutemo. Electoral college kana ichinge yatosarudza yatoisa yatingati seal stamp yokuti ndizvo zvichaitika musi wa 5 or 6 January. Congress inofanirwa kusangana president we anova vice president wenyika vaPence vachava vanoverenga mavhoti akaitwa neelectoral college zvinobva zvaiswa kudare resenate kuti ndosarudzo iripo iyi zvichiva zvinopedzisa kuapoindwa kwavaBiden mukuva mutungamiriri wenyika.
VaTrump vanoti nezvakaitika izvi vakubvumawo here kuti vakakundwa pasarudzo?
VaTrump havasati vabvuma. Handifungi kuti pachava nezuva rakuti vaTrump vachasimuka vakati vaBiden makorokoto makandi rakati.
VaBiden vanga vari kuGeorgia uku vachibatsira vamwe vari kukambena. Mungatiudzawo pamusoro perwendo urwu?
KuGeorgia tinoona kuti kuchine makwikwi aripo ekusarudza vanhu vanofanirwa kunomiririra state yeGeorgia kusenate. Saka pane 2 senate positions dziri kurwirwa between maRepublicans nemaDemocrats. Saka vaBiden vaenda kunokurudzira vanhu kuti varambe vachivhota mavhotero avakaita, nekuti vaBiden tinoona kuti vakakunda vaTrump muGeorgia. Saka vari kudaivo kuti izvo vanhu vakavavhotera vaindezve vanovhotera masenata avo anenge achisponsorwa neDemocratic Party kuitira kuti izvo maDemocrats ave nemajority musenate, nekuti zvinhu izvozvo zvinodiwa chaizvo kuitira kuti vaBiden vakwanise kuzoita maprogram avo avanenge vachida pasina mhirizhonga.
Sokuona kwenyu kana kuti sokunzwa kwenyu, maDemocrats vane mukana wakadini pakukunda musarudzo mbiri idzi?
MaDemocrats anogona kukunda pakuti kumaRepublicans tiri kunzwa izvo kuti pane kugunununa kukuru kuripo kwekuti vamwe maRepublicans anogona kusaenda kunovhota. Saka zvinova zvichaita kuti turnout yemaRepublicans ive low. MaDemocrats agowanda vachisarudza marepresentative avo. Uye tinoona kuti mademonstrations akachiitwa kuWashington, vanhu vaisapota vaTrump vaitokurudzira vanhu kuti musavhotere masenate avo emaRepublicans, nokuti havasi kusapota cause yavaTrump. Saka pane zvinhu zvinorerekera kusaidzi yemaDemocrats kuti vanogona kukunda vagotora majority ekusenate.
Avo vange vari nyanzvi mune zvematongero enyika Dr. Roderick Machekano vari parunhare muWashington DC neStudio 7. Kambo kanobva kuna John Chibadura. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Vanhu vafa nechirwere cheCovid-19 muZimbabwe vave 310. Sachigaro veMDCT vaDouglas Monzora vanoramba mashoko ekuti vakatora mari yebato iri zvisiri pamutemo. Tashika kumagumo, echirongwa chedu chanasi, ivai nesu zvekare manheru anasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini Chanuno Kawande, ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.